taka taro niya tawala china mansanze mubiru rumtemo ilu rakasa ino wana presidenti zuru sakati chiti chiti cheke sera kutitoida kupi kufai padu patiri pakatiwe hai chasara kunde ma electoral laws kana mitemo inofada kuti ibata ditwe ne mubiru rumtemo ilu tawarabuya saka ndo zvavari kuita baba vhiki ari kuuya tikabva tataura pamusoro penyaya yemanifesto yedu yovainogadzirwa nedhipatimend rangu takatikotaura kuti haiwa tiri kugadzirira richabuda kuda vhiki rinouya tichange tichigadzira kupolitbiro kuti ipodzera tikataura pamusoro pemitemo inoita govern maprimary elections conduct yamaprimary elections saka tika tenderana kuti hai parotsi rakadaka pasina kunyatsa kunaka ndepe maprofessional representation yavasedeza nevadzimai vadzimai vakaudzawo pepa ravo ravanoda kuti kudari tarisiwe saka takati su legal committee naivo madzimai ngavagare pasi vadzee nyaya yacho davagozotipa next week asi ndofuka rules and regulations havaperi zvavo kupera hatina kutaura nyaya yeripoti yokufamba kwakaitwa nachaberi kumasvingudo mumashoreland setra rakati su gavagadzire ripoti ravo zvakanaka vakazotipa next week
vamwe vanga vakanyanya kumirira iyo nyaya yemaprimary elections vagumbo vachitivo pane vamwe vanhu vatotanga kubatidza moto pasi pemuti tichitaura nyaya yekuti pane vamwe vatori pazvigaro vari kuti pane vamwe vatotanga kutsvaga rutsigiro vachivakanganisa kuita basa ravo zviri kufamba sei
zviripo ndezvizvi Blessing takagara pasi sepati tikati maelection haasati atangwa saka kuna vanhu vanofanira kuinda vachikambena iko zvino takati su vanhu iko zvino vanonokambenera president ndiwo munhu waunongotaugwa chete president vamwe maindividual candidates kana masitting MPs haiwa hazvitendegwi handisati takutaurirai kuti chidabuloiti nyambo ichasvika yemichadidi nyambo ichataurirwa kuti buiti chandoda kuti ndiyambire vanhu vedu nechokutiko tinofanira kunge takangwarira kuti tuvanambo tikangopedza mari yakanaka tichitengera vanhu manoro tichiita chinyi tichange tiri takakumirirai kana kuti muchauya mozovhota asi musangano une mitemo yokuita zvamaelections saka ndivanambo ungaspenda mari iyo yose uchiteura mari yako yese asi unoda vakupedzera kuti vanhu unonzi haiwa hauqualify kumira pamaprimary elections saka unenge waruza